Mutungamiri webato re-Labour, Economists and African Democrats, Muzvare Linda Masarira, vanoti sangano ravo rakaendesa nyunyuto dzaro kuparamende senzira yekutsvaga nzira dzekuchengetedza utano hwevechidiki ava.
Tichenye takanyora tichipikisa kuderedzwa kwemakore ekuti vana vagone kunoshandisa mapiritsi kana zvinhu zvinoita kuti vadzivirire pamuviri nekurapiswa zvakare kwezvirwere zvepabonde vaine makore magumi nemaviri. Mwana hafanirwe kubva mukodzero dzekuchengetwa nemubereki. Nekuti kuti mwana anzi mwana hunge paine mubereki. Asi kana takuti vana vedu vakuenda vega kuzvipatara kunotora mapiritsi ekuzvidzivirira pamuviri vari panguva kuti vanofanwa vari vana vachiita zvekudzidza hazvina tsarukano, hazvina hunhu, zvinopesana nechivanhu netsika namagariro edu.
Amai Debra Mwase vanoshanda nesangano reCats for Sisterhood
vanoti
nyaya iyi inofanira kuongororwa zvakadzama nokuti vana vari kuita zvepabonde vachiri vadiki zvokuti panofanirwa kuwanikwa nzira yokuvadzivirira kunjodzi yezvirwere zvepabonde zvinotapuriranwa.
Chekutanga vana vari kufa nepamuviri, chechipiri vana havasi kunzwisisa kuti vanoenda sei pabonde, chechitatu mitemo yedu iri kuregerera vana vachiitwa sexual exploitation nevanhu vakuru nekuti 16 years pari zvino ndiyo age of consent to sexual intercourse. Saka toita sei kuti tidzivirire vana vedu from zvakaipa zvinobuda kana vanhu vachinge vaenda pabonde.
Nyanzvi yezveutano Dr. Chido Dziva Chikwari vanoti panofanirwa kuwanikwa nzira dzokubatsira vechidiki ava.
Nyaya yesexual reproductive health kuvana vadiki iri kutaurwa mumatare nevanhu vakawanda mazuva ano. Panguva yatiri nenhau yekuti vana vadiki vari kuwanikwa kuti vari kuita zvebonde vachiri vadiki. Vaita bonde vachiri vadiki vari kubata nhumbu. Vabata nhumbu, vazhinji vacho vari kuzama kubvisa nhumbu nerweseri, zvinovaisa at risk yemacomplications. Ama macomplications achona achiva kutosvika pakufa nenhau yeexcessive bleeding. Zvakadaro vanhu vari kukurukura nzira dzekuti vangabatsire vana ivava. Imwe nzira iri kutaurwa ndeyekuti vana vezera 12 years zvichienda mberi vave vachikwanisa kuwana maererano nezvinhu zvakaita sefamily planning, mapiritsi, kurapwa maSTI nekutestwa HIV vane 12 years vasina mvumo kubva kuvabereki.
Mufundisi Mazvarira Shemabhugu vanotenderana nevabereki vari kupikisa danho rekuda kuisa mutemo unobvumidza vana ava kutora mapiritsi okuronga mhuri vachiti ndiko kuparara kuchaita rudzi rwamangwana.
Kuti titaurirane chokwadi, inini mwana wangu woga ndoo makore aana wewawo. Ii ndinoda kuwirirana nevanamai vari kupokana nenyaya yekuti vana vemazera iwavo vapuwe mapiritsi family planning. Handifungi kuti tingava nyika uye tingava vanhu tichikurudzira zvinhu zvakadaro. Saka chokwadi chiripo ndechekuti mapiritsi pamazera awo tinetauraya rudzi runotevera kana tikavapa, kana tikakurudzira kuti kuve nomutemo unoita kuti vana vemazera ivo vapuwe mapiritsi. Ndinotenda zvangu Mwari vatiitire zvakanaka, vaporese uye vaponese rudzi rwatakurarama marwuri.
Nyanzvi yeutano Dr. Joseph Atiri Panyanga vanoti havakurudzire vana vasati vasvitsa makore gumi nemasere kuti vaite zvepabonde nokuti zvinowedzera mukana wokusangana nezvirwere zvakasiyana siyana zvikuru gomarara repamuromo pachibereki.
Isu semachiremba hatikurudzire kuti vana vadiki vari pasi pemakore 16 preferably 18 years kuti vaite zvepabonde, kusangana varume pabonde, nekuti tinoti vanowedzera mukana yekusangana nezvirwere zvakasiyana siyana. Chekutanga chakurukuru chatinotyira chirwere checervical cancer, gomarara remuromo wechibereko, kuti mwana akasangana nemurume achiri mudiki before makore 18 anowedzera mukana wake wekuita kenza yemuromo wechibereko. Chepiri, tinoona kuti vana vadiki vana pfungwa dzakangwara kana dzake dzine uchenjeri hwekutaura kupfeka kondomu ichiita zvakati ndizvandide vanongoitisa zvese zvinenge zvichiitika.
Dr. Chiripanyanga vanoti vana ngavarayirwe kuti vagare vari mugwara rakarurama zvinozoita kuti varambe vachiendera mberi nechikoro sezvo pfungwa dzavo dzinenge dzakangoteya pakubudirira mudzidzo dzavo.
mskanza tunozato wanaweka mskanza asichiri important unu wedu sevanu unokosha even izoechi dokotira the medicine zvinozo ya pamusoro pe unu mwana anofara kurayirwa nekurerwa munzira dzakarurama achidzidziswa kufamba mugwara rakarurama asaite zvemskanza vana vafokasa mune zvechikoro veda mukomana anzi mskana tinoti vana ngavarayirwe vasimbiswe vagara vari muchikoro vaendeswe kumachechi vagara vari mugwara rakarurama tinoona kuti vana vasiri exposed kune zvemunyika zvakanyanya vane strong family support ne strong family background maparents ariko ari pamwe chete achisapota mwana mwana achiendeswa kuchikoro mukana yekutanga zvebonde iri kure.
Mutevedzeri wemukuru anoona nezvezvirwere zvisingatapuriranwi mubazi reutano Dr. Justice Mundavano vanoti gomarara repamuromo wechibereko ndiro rakanyanyisa kuwanda muvarapi, asi vanoti rinokwanisa kurapwa zvokutopera kana madzimai akakurumidza kuenda kunoongororwa kuzvipatara nemakiriniki. Ongororo yakaitwa nesangano reWorld Health Organization rinoti vana vari pakati pemakore 15 nemakore 24 munyika vari kutapurirwa purirwa zvirwere zvepabonde zvinenge gomarara repamuromo wechibereko, iro rinozobatwa kazhinji zvisingachakwanisike kurapika nokuti rinenge rapararira kunhengo dzakakosha dzinoita kuti munhu ararame. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Muzambiri.